Isa cha amai Janet chinokoro chinoratidza mufaro apo vanoratidza zvibhodhoro zvemafuta ekuzora nesipo yekuwachisa zvavanogadzira pamba pavo. Amai chinokoro vane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa. Vane vana vatatu uye vanogara mumusha unogara veruzhinji wemukoba 6 muguta reGweru. Vanoti vakatanga kuita zvekugadzira mafuta nesipo pakutanga kwegore mushure medzidziso yavakawana kuburikidza nechikamu chemudunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, WICOS, rinove sangano rakazvimirira rega rinoshanda mukubatsira kusimudzira madzimai.
Ndoo kwandakawana kubetserwa kuti munhukadzi kuti akwanise kuva anokwanisa kuzvimiririra, anokwanisa kuita mabasa emaoko. Ndopandakadzidzira kugadzira sipo, mapetroleum jelly, madishwash nedrink.
Amai chinokoro vanoti vanokwanisa kugadzira tani rimwe chete resipo pamwedzi nemafuta ekuzora izvo vanotengesa kune vezvitoro uye kuvanhuwo zvavo. Havana kuda kubuda pachena kuti vanowana mari pamwedzi nebasa ravo iri, asi amai chinokoro vanotaura pachena kuti vaimbonetsana zvikuru nemurume wavo nekuda kwekusawana mari yakakwana. Vanoti upenyu hwavo hwashanduka chose uye vave kukwanisa kuwana mari yekubatsira murume wavo kuriritira mhuri.
Ndamunhu akwanisa kuzvishandira, chero baba vachishanda, asi tinokwanisa kutonganza mariyo pamwe chete kubatanidza yavo neyangu. Totokwanisa kutenga chedu chine musoro sengezvo takatokwanisa kutenga stand yedu, property yemumba yedu tiri kutotengawo tichitowedzera tichitowedzera. Kumusha kuvabereki takutokwanisa kutoti mwedzi wega wega tichikwanisa kutotumirawo mari, zvaakuita zvichitibhalansirawo.
Asi amai chinokoro vanochema-chema nerekuti kusavepo kwemagetsi nemvura zvakakwana kunovhiringidza basa ravo.
Mvura nemagetsi zvinotitambudza zvikuru, nokuti paunenge wakuda kushandisa magetsi anenge asiko, saka totomika usiku kuti tikwanise kushandisa magetsi. Chero mvura yacho totomukira usiku kuti tikwanise kuishandisa, zvinova zvinodzosera basa redu kumashure.
Muzvare Molin Mutobwa vane makore makumi matatu ekuberekwa uye ndemumwe wevanhu vanoshanda nesangano reWICOS mukudzidzisa madzimai kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Muzvare Mutobwa vakadzidzira zvekugadzira sipo nezvimwe zvakasiyana-siyana mushure mekuona chimwe chikwata chevaidzidzisa vanhu kuita izvi paWhatsApp. Mumwe munhu wavanoziva ndiye akazovaudza nezvesangano reWICOS nechirongwa charo chekudzidzisa vanhukadzi nezvemubato wemaoko. Vanoti nemari yavanowana kubva mukudzidzisa vamwe, ivo vave kukwanisa kugadzira zvimwe zvinhu zvakawanda. Vanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi nemvura kunokanganisa basa ravo, asi vanotiwo vanofara kuti vanoverengwa pakati pevanhu vari kukwanisa kuriritira mhuri dzavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Mhuri yangu inini haina chainoshayiwa chainoti ichi ndochatiri kudawo chiri kuitwawo nevamwe. Zvese ndiri kukwanisa kuzviita through mubato wangu wemaoko iyoyi yandiri kuita, uyezve kuburikidza nezvandiri kuita izvi ndakakwanisawo kuregista kambani yangu. Ndatove neregistered kambani, ndakukwanisawo kuita zvinhu zvangu chiri kuendesawo kumabig shops zviri pamutemo, kwozoti kutengawo midziyo.
Gwaro rakaburitswa namazvikokota wekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, amai Elva Hilal, mushure meongororo yavakaita munyika munambudzi, rinoratidza kuti chikamu chinopfuura makumi matanhatu chevanhu vari munyika chiri kutadza kuwana kudya kwakakwana nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Amai Alice Makata ndiwo sachigaro weWICOS mudunhu reMidlands. Vanoti chinangwa chikuru chesangano ravo kudzidzisa madzimai kuti vazive nezvekodzero dzavo pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vanoti vakaona kuti kungoita izvi chete pasina kubatsira madzimai kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo hakuna zvakawanda zvakunobatsira.
Kufamba kwedu tichidzidzisa madzimai nezvekodzero idzi, takaona kuti chishuviro nechidiso chedu seMidlands chapter kuti madzimai nevasikana vakwanise kushandisa kodzero dzavo zvakazara achingabudiriri kana madzimai edu aya vachiri kungomirira nekutarisira mari nezvakasiyana-siyana kubva kuna nababa. Vachagara vakadzvenyirirwa nekuti vanenge vakatarisa zvese kuti zviitwe nana baba. Nekuda kwaizvozvo takabva tatanga chirongwa chekudzidzisa madzimai edu mibato yemaoko. Tinavo madzimai anopupura kuti zvidzidzo izvi zvaudza shanduko huru mukati medzimba dzavo.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika, akazvimirira. Vanoti hazvishamisi kuti veruzhinji vave kurarama nemabasa akasiyana-siyana ekuzviitira nekuti maindastiri nemakambani akawanda akavharwa nekuda kwekuondomoka kwehupfumi. vadidmas tewa, vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro, uye muongorori wezveupfumi akazvimirira. Vanoti mabasa ekuzviitira nemabhizimisi madiki zvinogona kusimudzira upfumi hwenyika kana hurumende ikazvikoshesa. Seuchapupu hwakapiwa nemadzimai ari kuita mabasa emaoko zviri pachena kuti chirongwa ichi chabatsira chaizvo mukuunza upenyu huri nani mumhuri dzavo. Zvinoratidzawo kuti chirongwa ichi hachaigona kuuya panguva yakanaka kupfuura ino sezvo veruzhinji munyika vari kunetseka nekuti vowana raramo sei. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.